Amaimti niri, au vakadzingwa muzanu PF, vari kukukidza musarudzo dzeparamende vakamirira MDC inotungamirirwa naVamogen Tsvangirai kumarondera East. Amaimti niri, vanoti vava kutyira upenyu hwavo pamberi pesarudzo idzi. Amaimti niri, vati nhengo yezanu PF yavari kukukidzana nayo vaJeremiah Chiwetu, avo vaive mumwe wevakuru vemapurisa kana kuti Senior Assistant Commissioner, vari kuvashungurudza pamberi pesarudzo idzi.
Kampeni yedu yanga iri kufamba zvakanaka but ine mahiccups nemachallenges nekuti ground racho harisi even. Maposters ari kubvarurwa, masupporters edu ari kuintimidatewa, ari kutyisidzirwa kuatenda marallies ende kune mota dziri kutiteerera dzinenge dziine maposta acho wetu wachona hatizive kuti dziri kutiteerere chii, dzine magasis ari tinted. Taakutotya.
Amai mutinhiri vati kudzinga kwavakaitwa muzanu PF vakasarudza kumirira marondera East musarudzo idzi vari muMDCT ndiko kuri kukonzera kuti vashungurudzwe navachi wetu.
Anofanira kunge ari munhu ari perobeto nenyaya nokuti nezuro tanzwa kuti anga ari pamaruwati achiita meeting yekutoronga kuti origa sei maelections mumarondera East, ndobva vabvumirana kuti vachakanda matiegas mumapolling stations. Kana vakanda matiegas pakati pekuti vanhu vachivhunduka vhunduka vanobva vakanda maboxes akarika.
Zvichakadai, vachi wetu, avo vange vari Senior Assistant Commissioner wemapurisa vasati vapinda mune zvematongerwo enyika, varamba mashoko amai mutinhiri aya, vachiti havatomboziva uso hwamai mutinhiri.
Hasasi neti wevo wati, hasati atomboona kana kumuzi handimuzivi. Ayo, varikana, iye kana kutondona akambondona. Nemurere chizura kuyakasununguka. Aiwa asine hatina nyaya dzakataridza. Kuda vane zvavo kuda Jehovha ari kutozvironga iyo. Hatina nyaya dzakataridza.
Vachi wetu vati vari kutambirwa zvakanaka neveruzhinji mumarondera East uye vakurudzira maMTNiri kuti vaende kuvanhu kunotsvaga rutsigiro kwete kutaura zvinhu zvavati hazvina maturo.
Aiwa, this is a free Zimbabwe whereby everybody is free, pane freedom of association, freedom of what, that's why ari kufamba kwese dai una mwe asazomedzireji for what, hapana changu kuti akadya, hana mbosva kumuda kwangu, hana mbopinda mupamangu, and ari kufambira vanhu muZimbabwe yakasununguka, and ever since pane munhu akambourawa muno mukunzi wakambena.
Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland East, Vabulisani Bebe, vati nyaya iyi haisati yasvika munzeve dzavo uye vakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vamhangare nyaya dzemhirizhonga kumapurisa. Zvichakadai, amai mutinhiri vakurudzira sangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica, reSADC, kuti rione zvaringaita kuti sarudzo idzi dziitwe pasina kutyisidzirwa kwevanhu.
Ini ndiri kukumbirani kuti SADC dai yatibatsirawo neInternational Community kuti this time around election inge iri even, inge iri free and fair, vanhu vaexercise their right vasina fear or favor.
Amai mutinhiri vakadzingwa muzanu PF vachipomerwa mhosva yekudyidzana neMDCT, asi ivo mbune vanoti vakazoenda kubato iri vaona kuti muzanu PF hamuna utongi hwejekerere. Ndakamirira Studio 7 kumarondera, ndini Thomas Chiripasi.